This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, Gumiguru 23, 2014. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mudzimai wemutungamiri wenyika, amai Grace Mugabe, nhasi vabuda pachena kuti vakazvipira kutora matomu ekutungamira nyika kubva kumurume wavo vaRobert Mugabe. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition roita musangano wekuzeya kusawirirana kuri musangano iri pamwe nekubuda kwakaita mamwe masangano mubatanidzwa uyu. Imwe nyanzvi munyadzo zveutano yoyambira nyika kuti igare yakagadzirira chirwere cheibhola icho chanetsa kunyika dzekuWest Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reInternational Monetary Fund muAfrica, amai Antoinette Tsaye, vanoti upfumi hwenyika huri parumananzombe, nekudaro hurumende inofanira kuvandudza gwara rayo reupfumi kuitira kuti munyika mupinde vanhu vekunze vanodyara mari dzavo. Amai Tsaye, avo vari kushanyira Zimbabwe kekutanga, vaudza vatori venhau muHarare kuti IMF ichatarisa nemazvo chirongwa cheZimbabwe chekuvandudza gwara rezveupfumi pasi pechirongwa chayo cheStaff Monitored Program. Kuvandudzwa kwegwara reupfumi kunosanganisirawo kuumbwa kwemitemo inobata nyaya yezvikwereti, kusunga homwe inoshandiswa nehurumende mumabasa everuzhinji, uye kusimbaradzawo urongwa hwebazi rezvemari kuitira kuti rifudze nemazvo mashandiro emakambani ehurumende pamwe nematunhu. Amai Tsaye, avo vari kupeta rwendo rwavo mangwana, vatiwo IMF yakazvipira kuita ukama hwakadzama neZimbabwe, izvo zviri kuburitsa pachena nekuvhurwa kwehofisi yemumiriri waIMF muZimbabwe. Vativo kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe panyaya dzezveupfumi, Zimbabwe iri kuratidza kuti iri kufambira mberi nezvimwe zvinoda kuti zvinge zvichigadziriswa uye kufambiranawo mberi nedzimwe nyika dzemuAfrica. Zimbabwe iri kutatarika munyaya dzezveupfumi sezvo mitemo yekuvamba mabhizimisi isiri kufarirwa nevekunze vanoda kuita mabhizimisi munyika. Izvi zvasiyawo Zimbabwe iri pakaoma, izvo zvava kupa kuti itadze kubhadhara vashandi vayo mari dzakakodzera. Kurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vari kutarisirwa kutura muparamende mwedzi unouya urongwa hwemari ichashandiswa nehurumende gore rinouya. Izvi zviri kuitwavo panguva iyo Zimbabwe iri kuchema-chema kuti mangoda anga achitarisirwa kuti achasimudzira nyika haasi kupinza mari yakawanda munyika.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition nhasi raita musangano unonzi wanga wakakosha zvikuru wekuzeya matambudziko anonzi ari kukanganisa kufamba zvakanaka kwesangano iri. Nyaya dzazeyiwa dzinonzi dzinosanganisira kubuda musangano iri kwakaitwa nemasangano gumi edunhu reMatabeleland aya anonzi akati aisiyiwa muzvirongwa zvakawanda uye kuti masimba akanga akawandira kudunhu rimwe chete. Zvimwe zvinonzi zvainyunyutwa nemasangano akabuda aya zvinosanganisirawo kupindira kunonzi kuri kuitwa nevamwe vanhu mumafambisirwo esangano iri pamwe nenyaya yekudomwa kwemukuru wesangano iri. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vamufundo Mulilo vaudza Studio 7 kuti musangano wanhasi uyu wasunga kuti patumwe chikwata chichanoita hurukuro nemasangano ekumateveleland akabuda musangano iri paine chinangwa chekuti vagadzirisane uye kuti masangano aya adzoke kumusha. panyaya yemukuru wesangano anonza achadiwa nemamwe masangano vamulilo vati havakwanisi kukurukura nevenhau nyaya dzezvibvumirano zvevanhu zvemabasa asi vati nyaya iyi ichaongororwawo nezvayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bondwe, vanoti bazi rezveutano rinofanira kugadzirisa zvinhu kuitira kuti dambudziko rechirwere cheEbola risapinde munyika. Dr. Bondwe vanoti zvinorwadza kuti panguva iyo chirwere cheEbola chakatarisana nepasi rose, vana chiremba vari kuronga kuramwa mabasa kutanga nemuvhuro kana nhunha dzavo dzikasagadziriswa nehurumende. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana mapfumbamwe munyika dzinoti Liberia, Sierra Leone neGuinea. MuAmerica mune murume mumwe chete akabva kuLiberia akafawo nechirwere ichi. Dr. Bondwe vanoti veruzhinji vanofanira kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pechirwere ichi. Mavelas Mhlanganyauyo weStudio 7 aita hurukuro navo nezvenyaya yeEbola.
Takanzwa vakuru vegurukota reutano vachitaura kuti vakudiwa mari zhinji yekugadzirira chirwere cheEbola muzvipatara medu. Ndozvatakanzwa last week zvichitaurwa, uyezve takuona kuti machiremba nemanesa ari kudzidziswa apo neapo kuti kana wasangana nemurwere anenge achinzwa musoro, anenge achipiswa mwiri, anenge achiti mwiri wangu aneta neta, unoita sei. Saka tiri kuona kuti zvinhano zvekuedza kuti Ebola ipararire ruzivo rwavo mumachiremba yavepo, asi muvanhu handisi kuona zvakawanda. Asi njodzi zhinji hadzizi mana chiremba basi, asi muvanhu ndo mune njodzi, nekuti tinomhorosana, tinoenda kunochema vanenge vafa, tinosangana patinosangana. Uyezve Ebola inonzi 21 days iri mumwiri isati yabuda kuti ioneke. Saka pese papa tinenge tiri kusangana mumakombi, tinenge tiri kumhorosana, tinenge tiri kuita zvakasiyana siyana, tinenge tiri kufamba munzvimbo dzakamanikidzana dzine vanhu vakawanda tisingazivi kuti njodzi yatiri kupindana nayo yakamira sei.
Tinoona vana chiremba vari kuti ivo vacharamwa mabasa kana nhunha dzavo dzisina kugadziriswa. Takatarisana nedambudziko irori reEbola, zvingarevei?
Zvinotyisa. Zvinosvikisa kuti tikati kuzvipatara machiremba wakanda mapfumo pasi, varatidzira nezvikonzero zvavari kutaura machiremba anoshanda mumahospitals, uyezve Ebola iri kugogodza pamusuo. Tinotya kuti vanhu vasasvika pakushayiwa anovabatsira. Tiri kuona kuti injodzi yakati tarisa chinhu chekuti tinotoedza nepatinogona kuti chisaitike bakuti chirwere chakaita senge Ebola chingauya pasina machiremba. Nekuti kazhinji kacho tinoona kuti machiremba akatanga, vamwe futi wachange wakutangawo.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bondwe, vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Musakangana kuti munokwanisawo kutibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti kurwiswa kwechirwere cheEbola kunofanirwa kuitwa zvakadzama munyika nhatu dzemuWest Africa, idzo dzine vanhu vanosvika zviuru zvina nemazana mapfumbamwe vafa nechirwere ichi. zvichitevera musangano waitwa muGeneva nhasi, komiti WHO inoona nezveibhola yati kumiswa kwekutapuriranwa kwechirwere ichi muGuinea, Liberia neSierra Leone ndicho chinhu chakakosha mukumisa kupararira kwechirwere ichi pasi rose.
Pane bambo raputika pachiteshi chemabhazi muNigeria mundunhu rekumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva. Vanhu vashanu vakafa uye vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuwara. Hapana atabuda pachena achiti ndiye aita izvi muAzare. Guta remudunhu reBauchi ragara richirwiswa nechikwata cheBoko Haram mumwedzi mitanhatu yapfuura. Kurwiswa uku kwanga kwakanangana nemabhanga, mapurisa nezvikoro. Mapurisa anoti vanhu vakafa muchine mekuputika kwebambu vakatsva zvekutadza kuzivikanwa kuti ndivanani.
Mutungamiri weCanada vaStephen Harper vanoti nyika yavo haisi kuzofa yakatyisidzirwa zvichitevera kurwiswa kwakaitwa muOttawa pamwe nenzvimbo iri pedyo neMontreal, mauto maviri akafa. Vachitaura paterevhizheni nhasi vaHapa vati kurwiswa uku mune uchidzo mukuru kuzvizvarwa zvemuCanada kuti nyika yavo inogona kurwiswa chero nguva nemagandanga. VaHapa vapika kuti vachashanda zvakavedzerwa kaviri kuti vazive varwisi ava uye nekuvarwisawo nekudzosera.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vabuda pachena kuti vakazvipira kutora matomu ekutonga kubva kumurume wavo vaRobert Mugabe nekuti vane kodzero yekuita izvi sezvo vari chizvarwa cheZimbabwe. Amai Mugabe vatiwo muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanofanira kusiya basa. Vatiwo vari kuda kurayiwa nevamwe vakuru muchiuto avo vadoma nezita. Ngatinzwei zvizhinji kubva kuna Thomas Chiripasi uyo ari kumazoe kwaitikira musangano uyu nhasi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevaimbova varwi muhondo yeChimurenga, amai Mugabe vati vakazvipira kutungamirira nyika kana vaMugabe vabva pachigaro. Kunyange hazvo amai Mugabe vati vave kuda kutora matomu kubva kumurume wavo, havana kutaura kuti izvi vachazviita rini.
Inini aiwaga muri kutaura ava vari kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuaccusewa kuti ndiri kuda upresident. Mirai. Kana ndikahuda handizi muZimbabwe. Handizi here? Ivo ndo vanokodzera kuhuda. Vanokodzera, ivo ndo vanokodzera. Ndakataura kudhara kuti inini who has the right more than inini. Anayo right iyoyo ndiani?
Amai Mugabe avo vaiwanzotaura mashoko ekutsoropodza aifungidzirwa kuti akanangana nemutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru kubva pavakapinda munyaya dzezvematongerwo enyika masvondo mashoma adarika. Nhasi varova panhongonya paamai Mujuru vachivadoma nezita. Amai Mugabe vakurudzira amai Mujuru kuti vasiye chigaro chavo vachivapomera mhosva yekuda kubvisa vaMugabe pachigaro.
Dai amai Mujuru varizaina zvavo. Dai varizaina. Tine hamuna kufara, ndati ngavarizaine, hamuna kufara.
Vamwe vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti amai Mugabe munhu ari kutsigira chikwata chiri muZANU-PF chinonzi chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Kutsigira vaMnangagwa uku kwabuda pachena nhasi sezvo amai Mugabe vatora nguva yakareba vachisvora amai Mujuru vakazopedzisira nekupembedza vaMnangagwa.
Mnangagwa uyu Mnangagwa, he is somebody we must respect. Munoziva zvaakaita Mnangagwa? Mnangagwa akavhoterwa nemaprovinces 8 vachimuda kuti aite vice president, but nekuda kwekuota system baba vakati aiwa Mnangagwa you have to stand aside, mai Mujuru vapinde kuita vice president. Handina kumboziva kuti ndo zvaakaita, handina kumboziva. Ndiri kutya. Saka Mnangagwa akangoita exactly saizvozvo nokuti Mnangagwa anotya president. Lakanga chida kuita narengo tinda wina inini joto papinda kana tinda akubuda mpati. But akaita chinchiri honorable wakaita step aside.
Amai Mugabe, vatorawo mukana uyu kutsoropodza mukuru wemauto vaConstantine Chiwenga vachiti vari kuda kuvauraya.
Handitye. Handitye. Ndiri kunzi izvo tichakuuraya. Ndakati ngavanoudza Chiwenga kuti ngauye nefiring squad. Ndinyato dai so kuti pump the bullets in my body. Asi ndichafa ndakanyemwerera nokuti vanhu vanenge vasara vachiziva chokwadi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachiwenga panyaya iyi. Zvichakadai, mumwe mutsigiri weZANU PF, muzvare fungai dzvairo vemuHarare, vanoti havazi kufara nezviri kuitwa naamai Mugabe kuna amai Mujuru. Vati amai Mujuru ndivo vanotove munhu anokodzera kuti atsive vaMugabe kana vabva pamasimba. Muzvare dzvairo vakurudzira amai Mujuru kuti varambe vakatsungirira kusvika Congress yeZANU PF yaitwa, vachiti vari kuvatsigira zvakakomba.
Inini handisi kuona zvakafanira. Nekuti mai Mujuru vakarwa hondo vakafira nyika ine. Uyu Grace ouya nezuro uno ongotanga ngotara kuti iye akuda kubvisa mai Mujuru. Hazviiti izvozvo. Sesu isu sevanhu veZANU PF hatubvumirane nazvo. Kana kuine vanobvumirana nazvo ndevamwe, but isusu sevechidiki hatisi kubvumirana nazvo izvozvo zvekuti uyu ndingirini Grace Mugabe abvise mai Mujuru.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya. Vati mashoko emudzimai wemutungamiriri wenyika anoratidza kuti havasirivo vari kuda kuzotora matomu asi kuti vari kukurira vamunangagwa nzira. Vachiti vanoona sekuti vamunangagwa ndivo vari kuda kusirwa nyangana vaMugabe.
Vanokwanisa kunge vari kuda asi ndofunga vari kuda kuti vaite chikuku vatavata kune vavo vanenge vachi opoza vamunangagwa kuti vakonzentrate kuna ivo mai vachitarisa vachirwisana vachipishurana namai Mugabe asi bhiza ravo riri munangagwa sezvataona pesapa vanhu vangu vachiti mai Mugabe vakuda kuzotora asi sei vataura zita raamunangagwa nhasi kureva kuti bhiza ravo mai Mugabe ndivamunangagwa ende rinokwanisa ringe riri bhiza ravamugabe asi hatingakwanisi kudaro kusvika vamugabe vazvitaurira ivo mbune nomuromo wavo. Kana vamugabe vakazotaura kuti ngana chandinoziva ndechekuti mubato reZANU hakuna munhu anokwanisa kupikisana nezvinenge zvataurwa navamugabe.
Amai Mugabe vakati vari kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tine urombo vateereri mishina yedu inenge isina kunyatsoshanda zvakanaka, asi makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muno muWashington DC.
Mangwana Politburo yebato reZANU PF iri kusangana kuitira kuti itsvage nzira dzekudzimana dzomoto unotyisa uoririma mubato iri, zvotyirwa nevamwe kuti zvinogona kuguma zvatsemura bato iri nepakati. Kunetsana mubato iri kwatonyanyisa kubva zvakadomwa mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kuti vatungamire ZANU PF Women's League. Amai Mugabe vakapinda mumatunhu ose vachirova bembera kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanofanirwa kusiya basa vachivapomera mhosva yekuda kubvisa vaMugabe pachigaro uye kuita zvehuori. Amai Mujuru havasati vapindura mhosva dzavari kupomerwa naamai Mugabe uye havasati vambotaurawo pamusoro pezviri kufamba zvichitaurwa naamai Mugabe. Asi amai Mujuru handiwo chete votambiswa chamutavanhava. Sachigaro webato vaSimon Kaya Moyo vanoona nezvemabasa vaDidmas Mutasa uye mutauriri webato varugare Gumbo vari kushorwawo zvikuru nebepa nhau reHerald iro riri kunzi nevamwe rave kushandiswa nechikwata chiri kutungamirwa nevari kupikisana naamai Mujuru chinotungamirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa. Asi amai Mujuru navamunangagwa vanosimboramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira.
Nyaya iyi yaunzawo kunetsana musangano reZimbabwe National War Veterans Association. Sachigaro wesangano iri vajabulani sibanda avo vakashorwa nebepa naure Herald kuti havasi kutsigira amai Mugabe zvine mutsindo. Vanotiwo mazuva mashoma anotevera vachafukura hapwa vachifumura vanhu vose vavanoti vari kubata vaMugabe nemudzimai wavo kumeso vachiita kunge vanovada asi vachida kukonzera nyonga-nyonga mubato. Vachitaurawo nebepa nau re Daily News vasibanda vari kuti amai Mugabe vari kushandiswa nevanhu ava. Masangano evatori venhau anoti Remisa Zimbabwe nere Zimbabwe Union of Journalists ari kushorawo amai Mugabe achiti varungonyomba nekutyisidzira vatori venhau pamisangano yavanga vachiita. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Salidura avo vanotungamira sangano re Sali Women's Institute uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari sachigaro wesangano ro Voluntary Media Council of Zimbabwe vaAlec Muchadehama. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMuchadehama.
Ndingangoti mashoko aya akaomarara zvikuru, asi ivo vari kutaura sezvinonzi pane zvavanoziva zvakawanda zvaiitwa namai Mujuru. Saka kana pane zvavanoziva, mapurisa achinzwa kuti pane zvinhu zvakaita sekuti pane mhosva dzakaparwa, mapurisa ano achifanira kuongorora izvo zvekuti vaone kuti ichokwadi here. Asi ndinoona sekuti kumataurire avo zvakare, iyo pane zvavari kuda kuti vanhu veZimbabwe vanzwe kuti chii chiri kuitika, vanzwe kuti ndiani aiita zvakati, vanzwe kuti Vice President vaiita chii, vongorora kuti ndo Vice President wavangada here. Asi ipo hapana amborambidzawo Vice President kuti vazvidefende kuti vasupukewo pamarali kana kuenda kune mamwe mapepa nawo kana kuti kune mamwe maforum kuti vandotaura kuti aiwa zvekutaurwa hachisizvo, inini ndakamira ndakadaiwa. Saka Vice President vane duty, vari kutotarisirwawo kuti vataure vachizvidefenda. Iyi haisi nguva yekuti unofanira kunyarara kana pane zvinhu zvakaomarara zvakadaro zvataurwa pamusoro pako. Ini ndinofunga kuti munhu asina zvaakatadza, munhu ano achifanira kupindura achiramba kuti aiwa izvi handizvo zviri kutaura, nekuti ukanyarara vanhu vachaziva kunga kuti zvataurwa ndezvechokwadi.
Muzvare Dura, munoiona sei nyaya iyi?
Nyaya iri haisi nyaya tsva panyaya dzekuti vanhu kana dzaa nguva dzamakongiresi kana nyaya yekugadzirwa kwamavhoti vanhu vanotukana. Changozoita chishamiso apa ndechekuti vamadzimai ava kunge ari mukati imomo. Zviri kungoratidza kuti unhu hwedu, kunyanya-nyanya masangano anoita nezvematongerwo enyika, ndoo mamirira zvakaita. Saka nokuipa kwazvo zviri kuzopedzisira zvazotanga kutishamisa kana zvaakuitika zvichibata madzimai maviri aya.
Tichitarisawo vaMuchadehama, pane vamwe vanoita zvenhau izvi masangano akaita seMisa ari kuti iwo haasi kufarawo nenyaya yekutyisidzirwa kwevatori venhau panenge pachiitwawo mimwe misangano naamai Mugabe. Munoona sei mashoko aya?
Izvozvo vanogona zvikuru kuti hakuna mutapi wenhau anofanira kutyisidzirwa achiitwa basa rake. Matauriro ari kuita amai Mugabe ndeyekuti vari kutaura vakabata mamicrofoni, vari kutaura zviri pachena. Saka zvavanotaura zvinofanira kuti zvitapwe, zvonyorwa kana kushambadzwa pamaradio, zvinzi izvi ndo zvavataura. Saka ngavasataura kuti nhingi wanyorerei zvakati, ivo vari vazvitaura zviri pachena. Saka izvozvo zvatitarisiri kuti munhu ari pachinzvimbo chavo vafamba vachishizira vanhu vemapepanhau. Izvozvo hazvina kunaka izvozvo. Regai vanhu vanotapa nhau vaite basa ravo nemazvo, vanoziva zvavari kuita. Kana wataura ukapota kutaura wakabudisa zvakadaro ndizvozvo. Kana ukazoona kuti zvandataura ndozvandataura here izvi, uchikatyamara uri wega, zvanyorwa mumapepa, izvi zvinhu zviri zvazvakowo. Asi vane vaita basa ravo, saka hatitarisiri kuti vanopepa navo vachishidzirwe.
Muzvare Dura, tichitarisawo iwo mashoko ari kutaurwa aya nekutukirirana, munoona zvichiguma sei?
Simaonera andiri kuita idambudziko rokuti kana tikatarisa masangano anoita nezvematongerwo enyika akaita seZANU-PF aya, tinoona kuti masangano anoita kuti madzimai kana ari muzvigaro zvezvitungamiriri vave vanoshanduka kuva vanhu vanenge vava kutukana zvinenge zvisina kuti nakira isusu ruzhinji rweZimbabwe. Saka tinotoona sekuti kana dzanguva dzakaita seidzodzidzi, varume vari maitiro avanoita ekuti zvinozobuda panze apo zvakuita sekunonzi madzimai ari kutukana, asi ivo varivo vari mushishi mukubika mashura nezviratidzo zvese zvatinozoona panze apa. Saka ini semaonero angu, isu sevanhu seruzhinji rweZimbabwe tungofana kukoshesa nyika yedu nenhaka yedu totanga kunangana nezvinhu zvinovaka nyika kwete kupedza nguva yose tichitanga kutukana nokuti taane chirwere chekuti mumwe nomumwe haachaiti basa rake sechizvarwa chenyika ino kuti achengetedze nhaka yake semunhu sechizvarwa chenyika munhu wese wakungonongedzera munhu kuti ndiani wakanganisa ndiani wadini ndiani wadii saka zvokutukana zvinoita kuti nyika yedu isaenderera kumberi saka vanhu vari kufa nenzara vanhu vari kufa muzvipatara vana mai vari kufa vachida kusungunuka kuti vazvare vana asi tikatitarisa munhu wese anenge wongoti maiswa neiyoyo kuti madzimai atukana saka ndiri kuti ngatidzokerei kuzvinhu zvakarwirwa kuti tiwane rusununguko tikoshese upenyu hwevanhu tikoshese kodzero dzevanhu tikoshese kuti zvese zvatinazvo tiite mubatsira pamwe nokuti takasiyana paunyanzvi hwedu nyika inofanira kuti ienderere mberi zvisinei nokuti kana yanguva yakaita sei mavhoti nekugadzira makongresi vanhu vatukana
vamuchadama munotenderana navo here nevamwe vari kuti mamwe mashoko ari kutaurwa namai mugaba anogona kukonzera kurwisana munyika
izvozvo handitauriri nditenderani nazvo iyo vari kungotaura zvavari zviri mupfungwa dzavo vari kutaura zvavari kuti vanoziva saka ndiona kuti zvino chikonzero chei chekuti zvikonzere mhirizhonga munyika
avo vanga vari sachigaro vesangano rezimbabwe vanga vari sachigaro vesangano revoluntary media council vaaleg muchadehama manzwawo zvakare kubva kuna muzvare sali dura vanotungamirawo sangano resali women's institute vaviri ava vanga vari parunare muharare
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mashoko ari kutaurwa naamai Mugabe ekunyomba amai Joyce Mujuru.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Kana muri kunze kwenyika munogona kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti varume munodadisa rambai makadaro muchitizivisa zviri kuitika munyika. Ndifarisireo Clever Ncube, Makumire, Ruzengwe, Vagonde, Chinjavira, pamwe chete navazimuto Mugokwe, Nyamasaka, Ndini, Vadengu.
Mumwe muteerera anoti tinokutendai nekutipa nhau dzechokwadi rambai makadaro. Ndinokwazisa Colette, Colin na Nigel Tafirenyika na mai vacho nemhuri yose yekwatafirenyika munyori haana kuisa zita rake.
Tinotenda imi vashamarari vose veStudio 7 nokuti panhau dzechokwadi. Ndinoti rambai makadaro, tinokumbirawo kuti mubatewo vari kusvibisa mvura munzizi save naodzi vapindewo pachirongwa chelive talk kuti tinzwe zvavanofunga newater pollution yavo. Ndikwazisireiwo vose vari kutambura seni ngewater pollution vari Mwagujanga, Nyanyadzi, Bechnaf, Goko, Hot Springs, ndisingakanganwe vekwamusi vari kunwa mafuku emasawe. Ndatenda ndini wenyu Zakeyo Nachi Kujanga.
Mumwe muteerera anoti rambai makadaro muchitaura sezvazviri, kunyange bofu rozviona kuti Zano PF haifi yakagona kutonga, nyika ino yoda shanduko, zvaGrace kwava kutorwara nePhD yaakapiwa Magwayana kuBikita West.
Muwanoti tinokutendai nenhau dzenyu dzechokwadi dzatinonzwa, tiri kuitira kuti tiri kuitika munhuka. Ndini LM Wellington Chambwa. Kubasa kwandinoshanda vanhu vari kusevenza mazuva matatu pavhiki, Mwari dei vabatsira nyika yedu, taakufa nenhamo.
Mumwe muteerera anoti makadi Mr. Blessing Zulu nevateereri veStudio 7, ndinotenda nekuti pakurira nhau dzechokwadi, kudai musiripo tingadai tisinganzwi zviri kuitika muZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Josiah Dube kuBohera. Aiva vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje semazuva ose, asi tinotirambai muchitumira tsamba dzenyu kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nasi vabuda pachena kuti vakazvipira kutora matomu ekutungamira nyika kubva kumurume wavo vaRobert Mugabe.
Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition roita musangano wekuzeya kusawirirana kuri musangano iri pamwe nekubuda kwakaita mamwe masangano mubatanidzwa uyu.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano yoyambira nyika kuti igare yakagadzirira kuchirwere cheibhola chanetsa kunyika dzemuWest Africa. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Nenwe New Blessing Zulu ndokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Kande.